manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 25, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaemasena Munangagwa vachiti Africa inofanirwa kuzviriritira. Kambani yemasaisa yeStarlink yekuAmerica inopiwa mvume yekushanda muZimbabwe, danho ratambirwa nevakawanda. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekubatana kwedunhu iri reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachiti Africa inofanirwa kurwisa kuti izvigadzirire yoga zvinhu zvainoda uye kuzviwanisa chikafu. VaMunangagwa vatiwo upfumi hweAfrica hunofanirwa kukura kuburikidza nekuve nevashandi vakawanda vemazera anoshanda. Vaimbove mutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekukorokotedza vana veAfrica pazuva iri vachiti remangwana reAfrica riri mumaoko avo vana vemuAfrica. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unoremekedza nhaka yeAfrica uye America inotarisira kusimbisa ukama hwayo nenyika dzemuAfrica uchiti budiriro yeAfrica ibudiriro yepasi rose. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayi Zembe vanoti zuva iri riri kucherechedzwa dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDRC, Sudan neMozambique dziri muhondo uye kodzoro dzevanhu vemuAfrica dzichenderera mberi nekutyorwa munyika dzakawanda izvo zvinopesana nechinangwa chezuva iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Izuva raikurudzira kurwirwa kworusununguko munyika yoga yoga. Saka tinoti nazvineiko zvinhu zvatiri kutaura kudai, chinonzi rusununguko chii hazvaireva kungopidigura hurumende dzakaiswa neupambe pfumi hwavachena chete. Zvaireva kuti kubvisa upambe pfumi hwavachena tounza rusununguko nemitemo yerudzi rutema neutongi hwejekerere hunosarudzwa navanhu. Zvino iyo iyi chinangwa ichochi hachisati chasvika gejigejige kuti chinge chiri chinonzi Africa yasununguka.
Sei madaro Dr. Zembe?
Nokuda kwokuti nhasi uno tiri kuona kuti nyika zhinji dzomuAfrica dziri kutongwa noutongi hwechidzvanyiriri hwevanhu vorudzi dzomuAfrica. Nyangwe tikatarisa muno muZimbabwe tiri kuona izvino kuti nhamo yashura mari yerudzi rwemuAfrica rwedu rwechitema rwaparara. Ruri kuparara nenhamo yekushaiwa mabasa, nhamo yekushaiwa mishonga, nhamo yekushaiwa zveupfumi hwenyika, nhamo yekushaiwa zvipatara, nhamo yekushaiwa kunyari dzidzo dzavana muzvikoro neutano, zvose zviri kuramba zvichishayikwa nevanhu vatema muZimbabwe. Saka naizvozvo Africa Day iri kuyeudzirazve zvakare rudzi rwese rweZimbabwe norwo muAfrica kuti tirambe tichingorwira rusununguko, kodzero dzavanhu noutongi hwakasununguka hwejekerere.
Pane vari kuchema kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo Africa iri kutorerwa upfumi hwayo zvikuru nenyika dzekumawirira nedzekumabvazuva idzi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Tiri kubirwa pfuma yedu iko zvino yezvicherwa, tiri kubirwa pfuma kana yomaindastiri imomo nedzinyika dzakaita sana Russia, China nana France. Nendava yekuti nyika idzodzi dzava kuuya zvekuita zvakamboitwa na idzo dzinyika idzi dzokumavirira saka hapana chanakira rudzi rweAfrica huru kutoitwa varombo nenyaya vauya zvekupamba vachiita zvekupa mbwire mbwire kana kuti zvokunza uori hwoutongi hwoudzvanyiriri saka dzine dzisinei nekodzero dzevana vemuAfrica.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare kwaGutu kumasvingo neStudio 7.
The Voice of America.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vapa kambani yekuAmerica yemasaisai yeStarlink mvume yekuti ishande muZimbabwe. Izvi zvinotevera kunyorera kwakaitwa nekambani iyi kuPortras ichitsvaga rezinesi rekuti ibvumidzwe kushanda iri munyika. Mumashoko avo avazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter, vamunangagwa vati kambani yeStarlink ichange ichishanda nekambani yemunyika yeIMC Communications Private Limited. Sangano renhau reZim Live rinoti kambani yeIMC Communications Private Limited ndeyamuchina bhizimusi waWikti naOchivayo. Studio 7 yaedza kubata vachivayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi nhare yavo yanga isingaiti. Starlink ikambani yamuzvina mari vaElon Musk vekuAmerica ichishanda iri pasi pekambani yavo huru yeSpaceX. Asi vamwe vanoti izvi zvaitwa navamunangagwa zvekuzivisa kuti vapa rezinesi kukambani iyi zvaifanira kungoitwa nePortras sezvo iri iyo ine masimba ekusarudza makambani kana vekupa marezinesi, zvichireva kuti kupindira kwavamunangagwa kunenge kwoita sekunge vashandisa masimba avo ekuve mutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika kana rehurumende panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha.
Chinhu chihombe chaizvo chaitwa muZimbabwe naPresident Mnangagwa kuti vabvumire kambani yeStarlink kuti inge ichipuwa raisenzi rezinesi rokuti inge ichishanda muZimbabwe, nokuti kambani iyi ndiyo kambani hombe yezvamaindaneti zvamatandemutande pasi rose, zvekare ichizvitutumadza kuti inopa maservices ayo ematandemutande eindaneti aya akati dzakei kudarika makambani ose. Saka zvinhu zvingangofadza vamabhizinesi, zvinhu zvingangofadza vanhu vomuZimbabwe zvekare kuti vaakuzowana indaneti yakachipa.
Iko kupinda kweStarlink munyika kunosiyawo papi makambani emunyika agara achipa masaisai muZimbabwe?
Handioni makambani omunyika ari kuita zvamasaisai achinge achizobuda mubhizinesi kana achitungamirirwa navatungamiriri vanenge vakadzidza mabasa avo, nokuti kuuya kunoita vanokukwidza tingati makombetita mubhizinesi roga roga handikotsva. Vanofanira kunge vakazvigadzirira vamabhizimusi kuti nguva ipi neipi zvayo panogona kuuya umwe unokukwidzana navo, ende havana ndingati control yokuti uchauya ndiani kana kuti zvichachinja ndezvipi. Saka handioni kuti makambani anopa zveindaneti muZimbabwe, anotekesa indaneti muZimbabwe angabuda mubhizinesi. Kubuda mubhizinesi kana kushayiwa bhizinesi ndokungativa kukonewa kwoutungamiriri hwekambani. Hatizvitarisiri kuti zviitike izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Busuzu. Amai Busuzu mutungamiri wekambani yeGI Glow inoita zvematsola uyezve nezvemaboreholes kana kuti migodhi. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mukatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi?
Takanyanya ndimubva kutanga big business inyaya yekunesa kwemagetsi nemvura kuzimbabwe. Ndozvakatanga kuti mubva kuti titange business because pane time around 2018-2019 magetsi akanga achinesa zvisingaiti izvinhu nemvura yainesa.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa amunenge muri kuita?
Tinotinesei environment yatiri nesociety yatiri kana vasati vazvizvisisa kuti especially when you look at business ratiri rewater izvinhu neenergy ibusiness rakanyanyirwa nevanhu vechirume. Saka zvinhu zvichiri kunesa musociety kuti vanzvisise kuti izvinhu zvakadzisi ibasa ravanokwanisa kuita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai kuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizinisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko? Zvinogoneka sei?
Chaunongoda you have to be able to manage your time. Ini ndiri mudzimai akaroorwa ndine vana vangu 4. Semudzimai unofanira kungogona kuya kumaneja zvinhu zvako. Endi chimwe chinhu chinonyanyobatsira ndechekudzidza kudzerekesa kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubasa haufani nekuti uda kuita zvinhu zvese panha kunge uchiisa kanhu on position kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. Chinonyanyindibatsira
tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhoho nenyaya yesola iyoyi mune muchiita sei?
Tinoita maservices emasolar system. Tinoprovida masolar system both domestic and commercial solar system neavo vari kugara nzvimbo dzisina magetsi zvachose kana kuti neavo vari kunetekana neload shedding yekuti magetsi anongouya nguva kudobhaini. Saka tinooka masolar system anoshanda kunzvimbo dzisina magetsi zvachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita backup. Ende masolar systems edu ane masaizisi akasiyana-siyana ende they are affordable. Anokata for all macustomers anenge achingoda kungoshandisa kana kungoona matv nemalights anogona kungotorawo thesmallest package nezvo600 kana kuti mumwe wada kusimudza zvinhu zvakawanda like mafrijes, matv, mawashing machine nezvimwe zvakadaro nemapump anenge achitorawo package inoenderana. Saka tinongoti tinoprovida masolar system anokata for domestic use whatever chaunenge uchida kusimudza and also macommercial systems kuzvikoro kumafarms for irrigation yes all masolar systems. Then on the boards ini site nemaboards ini machine nemawater siting machine. Saka mawater siting machine ndiwo muchini uya unotsvaga nzvimbo ine mvura. Saka isu sekambani takainvesta mumagenen machine ekuti anotibatsira kunyatsotsvaga nzvimbo chaiyo ine mvura before tatanga kuchera nekuti chinhu chinorwadza kunyaya dzeboard iri kumakastoma kuti kuchera bhoho shaya mvura. Saka tine mamechini anonyatsobatsira kutsvaga pane mvura tapedza tobva tachera tapedza kuchera tobva tatoisa mapumps acho anodhonda mvura zvese nematengi efuses zvekuti kune vaya vanenge vachienda nzvimbo dzisina magetsi kana kuti dzisina water recirculation tiri shop 1 yekuti unotenga zvinhu zvako panzvimbo 1 zvinhu zvako zvinenge zvine waranti. Tinoita futi mapayment terms kune avo vanenge vachida kuisirwa masolar systems asi mari yavo isina kukwana unogona kubhadhara ozvitipekuisira ozopedzisa hako kubhadhara asi uchitoshandisa solar system yako. Mabhoho unogona kutiita leda uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana song yatochera uye zvekana uri musizi Stefan uri muno muZimbabwe uri musizi Stefan noita 0% deposit unongofila mafomu totouya totodhinga bho 0% deposit zvosine kumasola tozotanga kubata mari kamwedzi pamwedzi
vanenge vachida kushanda neni kana kunzwa zvamunoita munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uye zvemunobatika papi
tine mabranch muHarare Gweru nemutare tinokwanisa kubatwa panhamba dzinotizi +2637726521 09.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tiri kukurukura nemukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClaris Maduku pamusoro pechirongwa chiri kuitwa nesangano ravo chekugadzirisa mashoko anenge achinzi hasi echokwadi ari kukushwa kune veruzhinji zvikuru kumaruwa.
Kufamba nechirongwa chekufamba nacho kuchipinge sesangano replatform for youth and community development ndichatinotaidza nemuchirungu kuti promoting civic awareness and action to counter disinformation. Chirongwa ichi ndechekugadzirisa mashoko ari kufamba munharaunda asiri kufamba zvakanaka. Mashoko ari kunyakukura kunharaunda dzekumaruzevha kana kwatingati kumarural areas. Isu patiri kufamba apa tiri kuedza kuita yatingati kaunda kutsvaga mashoko aya asiri kufamba zvakanaka kwatingati kumaita identity. Identify, tomaita verify, then tozomaita intercept and combat. Tingati kungeshansa nema gama matatu atinge shamba nao, atrugu gila nao, kutitinema shoko anonzi misinformation. Wanda rukungo fambisa zinu, zivaninga vangu sangana na zoka, napanga daipari pama WhatsApp, kana dipa Facebook, kana dipa vangu nzoma, social media, wangu tendreza, pangu wasinga tozihudi mashoko, arufambisa ase choko, asasi zoka anganisa. Poti atinuti disinformation, nde vanu wanato gajira, vanu tura ramane kugajira mashoko, vanu traga ivo, vahida ukanganisira vanu marabamira varu kuita. Tingati uite malicious intent. Posti atinuti malu information. Yemango mashoko kuti munhu anokwanisa kuti akasangana ne information yemunhu ingangodai iri yechokwadi ozoishandisa information yekukanganisira munhu. Saka tiri kuona kuti izvi zviri kukanganisa nyaya dzebudiriro nekuti vanhu vazhinji vari kufambisa mashoko. Vanhu vanenge vasiri kutonyesa kunzwisisa kuti mashoko anganzi echokwadi neatinoti ase chokwadi ndeapi. Saka isu asa redu se platform for youth and community development kutiedze kuti vanhu vazive kuti mashoko akanaka ndeapi, mashoko asiri echokwadi ndeapi.
Sei makafunga kuparura chirongwa ichi vaMaduku.
Tingati mukushanda kwatagara rechita, tangati chinova kuti pane gap rakakura rekuti mashoko ari kushandiswa kazhinji nevanhu vari kumaruzevha, vari kumarural areas. Mashoko mazhinji anenge achingouya nemasocial media asiri echokwadi, asi vanhu vachitomabhiriva. Zvekuti muri kuona kuti even patakapedza maelections, vanhu vachiri kutaura zvinhu zvisiri kuitika asi vachitoti aiwa ndivo zvechokwadi. Capacity yevanhu vari kumaruzevha yekuti vakwanise kuona izvi chokwadi ichachiche chokwadi ishoma shoma. Saka tiri kuona kuti nyaya dzebudiriro zhinji hadzisi kuenda mberi. Uyo mamwe maplatforms atagara tichishandisa anofanira kunge achiendesa budiriro mberi, mungadai muri muzvikoro kana kuti misangano yelocal governance yaya panenge vanhu vachisangana vachiedza kuti tibatsirane kuti tisimudzire nharaunda. Misangano yaisi kufamba zvakanaka kana kuti kune vanenge vachizouya vounza information isiri yechokwadi kunyanya vanoita zvematongerwo enyika ndovanenge vavotaura zvinhu zvavanenge vachifunga zvokonfuse vanhu. Saka tiri kuona kuti kana tisina kunge tagadzisa nyaya yekuti mashoko asine chokwadi timaite intercept timarambidze kuti aramba achienderera mberi, nharaunda dzedu zhinji hadzizobudiriri.
Saka imi munozokwanisa sei kuziva kuti mashoko akushwa kana kupakurirwa veruzhinji haasi mashoko echokwadi?
Sesangano yeplatform for youth and community chatakatanga kuita nechekutora mayouth atanga tichitageta for this project, kwakuvadzidzisa kuvatraina media literacy training asi iri yekuti vakwanise kuona kuti mashoko asiri echokwadi anooneka ngenjira ipi uye tinokwanisa kumaita kaunda ngenjira ipi. Pataita izvi takavadzidzisa zvinhu zvinosvika gumi asi zvimwe zvacho ndezvekuti kana nyaya ichinge yabuda mungadai muri mumapepa nhau kana paWhatsApp mwecheka kuti sosi yacho yabva kupi. Pane masosi dzandozivikana kuti nyaya iyi ichioneka kuti iri kutaura nezvei, ine vana mazvikokota vanozivikana ngenyaya idzodzo. Saka tichida kuona kuti kana nyaya isinawo masosi dzanosvika matatu kutaura kuti nyaya iyoyo inofanira kunge ichidhautwa. Pakaita zvenyaya inonakidza inotekenyedza iyaya inenge ine headline yakanyanya inenge kunakidza, tinokurudzira vanenge vachifanira kuverenga kudarikidza paheadline kwete kungoti vakaona headline. Panoti kana vachiverenga mapepa kana vachipfuura Pana kuda kungwe kwa headline chete. Mwishenda ni headline. Ndo imwe zinu zidati mashoko asile chokwadi arambe echenda mbeli.
Icho chirongwa chenyu chichiri kutambirwa sei neve ruzhinji vama duku.
Ingari chirongwa iche kurugwisa mashoko asiri echokwadi atinoti susu mashoko asiri egwinyiso chiri kutambirwa zvakanyanyisa.
Mwena vangwe masangano ereka na mapazi ehurumende amunga dai muchishanda nao.
Pachirongwa iki tikunyao shanda zvakanyanya ne ma community radio stations hurumende yakapa ma community radio stations ma residents akati kuti muno muZimbabwe sekuti kuno kuti kushanda nere muganga community radio kuti ndiyo imwe ma sources ano trustwa nenharaunda saka pakaita mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu vanenge vachishandisa radio kuzogadzirisa nekuti radio inenge ichipa yatinoti muchirungu right of reply kana pane mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu vaya varegati nozva kuti ku radio kwanzi chi kana munhu akatorwa zvizo poita verification ndiri kushanda zvakare ne Mr. Zimbabwe vendushanda zvakare nemamwewo masangano anoita zvenhau muno munyika akafanana na Media Monitors Broadcasting Authority of Zimbabwe tushanda zvakare navo mukuti mashoko edu afamba zvakanaka nondo vanenge vachiti pari kushanda muma community radio zone angashanda according to my editorial policies.
Avanga vari mukuru wesangano revechidikire Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Muchevedzeri wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID, amai Isobel Coleman, vakati remangwana reEurope uye mune dzimwe nzira dzakawanda remangwana repasi rose rinobva muushingi nekutsungirira kwevanhu vemuUkraine. Vakati vanoziva izvi ndosaka America nenyika dzine utongo wejekerere dzainotsigirana nadzo pasi rose vachiramba vachimira vachitsigira vamwe vavo veimuUkraine. Amai Coleman vakataura mashoko akakosha aya kumusangano wezvebudiriro yehupfumi weKiev Investment Forum. Sehondo yake utsinye isiri pamutemo yaari kurwisa Ukraine, Vladimir Putin haasi kunangana nevanhu vayo chete asi kuti ari kuedza zvakare kuparadza upfumi hwenyika iyi. Amai Coleman vakati America sekuziva kwenyu iri kubatsira nezvombo nerumwe rubatsiro runodiwa neUkraine kuti irambe iri muhondo. Vakati America iri kutarisirawo mberi kune remangwana reUkraine mushure mehondo. Vakati ichishanda kuburikidza neUSAID, America iri kudyara upfumi muUkraine nemuvanhu vayo. Vakati chinhu chimwe chete chakakosha mukumuka zvakare kweUkraine kuve neboka rakazvimirira rakasimba rinokura uye rine utano. Vakati pamwe neupfumi hwenyika hunoumba mabasa kuwedzera zvinotengeswa kunze nekuunza mari dzinobva kumitero. Amai Coleman vakati apo mauto eRussia ari kuedza kuparadza chikamu cheupfumi hweUkraine chinobatsira kuwanisa pasi rose chikafu, USAID iri kushanda nemabhizimusi kuwanira varimi vemuUkraine mbeu nefotereza, matura ekuchengetera zvirimwa nemikana yakachengetedzeka yavanoda yekurima nekutengesa chikafu chavo. Russia iri kurwisa minda yenyika iyi nezvivakwa zvinoita kuti ikwanise kutengesa kunze zvirimwa zvayo. Musi wacho wabvo 1, amai Coleman vakazivisa nezveimwe mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora yekubatsira kuderedza kukanganiswa kwenyaya dzekurima muUkraine nehondo yeRussia nekukurumidza kuwedzera kumutsiridzwa kweupfumi hweUkraine. Vakati kuwaniswa kwemagetsi akawanda kunodikanwa mukushanda kwakanaka kweupfumi. Vakati Putin anozviziva izvozvo, ndiko saka ari kuedza kushandisa izvozvo sechombo kuburikidza nekurwisa gwenya remagetsi nenzvimbo dzinobva moto wekudziya. Vakati USAID ichawanisa mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora yekuti pawanikwe magetsi nekuendesa mberi chirongwa chekushinga nekubatana kana kuti securing power, advancing resilience and connectivity, icho chichawanisa nechimbi-chimbi rubatsiro rwemagetsi kuhurumende yeUkraine mukati memakore mashanu. Mari iyi iri pamusoro peimwe inoda kusvika kubhiriyoni remadhora yawaniswa kare Ukraine neAmerica yakanangana nekuti magetsi aramba akabaka uye magwenya ayo emoto ekudziya aramba achishanda. Michael Mann vakati America ine chinangwa chimwe chete kwete chekuti Ukraine ikunde muhondo asi kuti ikunde remangwana. Vakati vane chido nechivimbo chekuti vachaona remangwana reUkraine rakagadzirwa nebudiriro nechiremera zvinowaniswa chete neupfumi hwenyika hwakasimba. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemabiko emitambo musvondo rino, apo Zimbabwe yave nemurayiridzi mutsva ari kufanira kubata matomu. Panguva imwe chete murayiridzi wechikwata cheDynamos Genesis Mangombe apinda panguva yakaoma. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Shondo rino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa cheSimba Bora chiri kuchanira Capes United Murufaro Stadium. Musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana neFC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba Bora iri kupisa ichirairidzwa naTony Raindiraya oyo akadzingwa basa neDynamos, asi kudhimbare kwacho vari kuchema vachiedzera kuti murayiridzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa. Simba Bora iri pachinhano chechishanu maponzi mashanu pasi pemanika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure utungamiri hwemanika Diamonds.
Tambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi murayiridzi wemanika Diamonds Jairo Stapera ari kuda kuratidza kuti veZifa Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurayiridza chikwata cheMaurias nekurova hwange musakubva stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa reMaurias neZifa neZuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza.
Idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana. Toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira.
Tapera achange achibatsirwa naTekshua Chiragwi naSo Chaminuka Sande Chidzambwa ari Chipanga Mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuFC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane. Pamutambo neArenal Movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata cheDimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Muchambizi vanoti Mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to guard the team. It needs to be revamped.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0, Cheguru Pirates 0, Bigita Minerals 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yaja 0. Erentals 2, Tel 1. Mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizvi. Greenfield vs Highlanders, Arenal vs Blauwe Chiefs. Zvichakadaro mhuri yeaive mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheCapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park neMuvhuro nenguva dzatu masikati. Matongorere uyo aimbove mukuru wevarayiridzi venhabvu muZifa uyezve akamborayiridza maMighty Warriors nemaYoung Warriors akashayika nemusi wechitatu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyemwe na Chris Gande.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.